Zimbabwe, Mono, in the spirit of inclusiveness, also in the spirit of devolution and decentralization, shall we have 25
Zvipo rudzi zvapiwa kumadzimai aya Honorable Mutsvangwa.
Zvaishupika zvikuru panyaya dzekuhabhesa zvavairima zvakaita semaiwo matraditional grains andiri kutaura. Vapiwa tresha yekuti zvive nyore, vanogona kutohabhesa nekupresha nekubvisa zvinhu zvacho zvinobvisa pamhunga zviya zvanonetsa kuponda, uchitati havataiti zvekuponda, vangokandira mumashini endi muguva rimwe chete vanogona kutosvitsa 9 tons ipapo pakaitwa bhoho nesora.
Zvii zviri kuitwawo nebazi renyu kusimudzira madzimai ekumaruwa?
Ministry yeWomen Affairs mandate yedu ndeyekuti madzimai vasimudzirwe, vaite zvavanobata nemaoko avo